Sangano irerewa tizek inofanira kuboma nechimbi chimbi. Kambani chapiwa basa rekunyoresa vavhoti pachishandiswa BVR kuti itange basa sezvo sarudzo dza 2018 dzave pedyo. Vachitaura pamusoro pebvr pachirongwa chequeenspeak muHarare, mukuru wezesni amairindai Chipunde Bhavha vakati zeki inofanirawo kujekesa mitemo yekuti chirongwa ichi chichashandiswa sei sezvo pasina ruzivo kumapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji pamusoro pechirongwa ichi. Vachiongorora yavakaitai michina yebvr yakaitwa nemakambani ari kuda kupiwa basa nezek yakaratidza kuti michina iyi inononoka. Vakatiwo zvakakosha kuti zek ishandise vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kuti vashandise vanhu vachange vachinyoresa vanhu kana kuti madata captures pachirongwa chebvr sezvakaitwa kuKenya. Amai Chipunde Bhavha vanoti zviri pachena kuti urongwa hwebvr huri kufarirwa neveruzhinji uye huchapedza mamwe matambudziko ange achiwanikwa pagwaro revavhoti rekare.
Apa tiri kungotsvayawo kugara nakaona zvavangu votaziro ratatinawo sekuziva kwedu rari dambudziko riri vanhu vakafa. Kwanga kune dambudziko rokuti hatina kuriona rakashandiswa 2013. Saka apa kungoti tibhutewo confidence nokuincrisa interest yavanhu ngatitangise pasa. Uyezve constitution yedu yakaprovida zet mandate yokuti vatangise kuregista vanhu inonzi polling station based voters roll. Saka ngatiendei tinovhota takawanda kuitira tipe chance to this opportunity. Kashoma kuti uchizvarwa wane opportunity yokunzi uya muzonyoresa kuvhota.
Mukuru weelection Resource Center vatawanda chimini vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti chirongwa chebvr chinenge chiri nani kudarika nzira dzaishandiswa kare.
Shure ndezvekunge kuti zvichabudirira nekuti Zimbabwe inoda gwaro rekuvhota rakachena rinoratidza vanhu chokwadi vane kodzero yekunge vachivhota.
Zeki yatove kumashure paurongwa hwayo hwekunyoresa vavhoti hwayakatura kuparamende. Paurongwa uhu zeki yaifanira kunge yakatanga kunyoresa vavhoti muna Kubvumbi kusvika muna Mbudzi, asi kusvika nhasi haisati yatombodoma kana kambani yaichashanda nayo pabasa iri. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vaudza Studio 7 kuti zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kusuwisa veruzhinji. Vati mutemo hauna kunyatsojeka uye pane mukana mukuru wekuti vanhu vanogona kunyoreswa pachishandiswa nzira dzakare.
Maonero andiri kuita ndekuti ukaverenga mutemo iwoyuyu wacho pache zvawo maprovision arimo anotaridza iwo kuti hazvisi vacho tichadzokera kuvoters roll ya 2013, nokuti haana kunyorwa rine pachirungu vanoti hazvisi clear, hazvisi kunyatsooneka kuti chavari kuda chaita ndechii. Saka ndizvinoreva kuti havana shuwa nezvavari kuita.
Vamagaisa vanotiwo zviri pachena kuti zek haikwanisi kuzvimiririra uye inotoita zvinodiwa nehurumende. Amai Chipunde Bhavha vanoti zvakakosha kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chitange pachine nguva nekuti hapana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi.
Ruzivo racho haripo sezvamakaona manisepa papa neconfusion. Vamwe vatoti mamechini acho achafa musi wokuvhota, vamwe achiti zetovhota mamechini. Handizvo. Saka ruzivo urwu rwanga ruchita kuti rukurudzirwe kuti no, inongova biometric voter registration kuregista utora mupikicha nemafingerprint. Asi kuvhota tangovhota sekuvhota kwataita kudhara kuti rinenge rakaprintwa voters roll, asi tirenge rangawedzerwa pikicha yako.
Vachimini vati sezvo BVR ichishandisa mitezo yemiviri yakaita sezvigunwe, madziso nezvimwe, pane vanhu vari kuudzwa manyepo nekushishidzirwa uye izvi zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo.
Pane information yechokwadi ndikozoita vamwewo vari kupropageda nyaya dzenhema chaizvo. Saka because of kushandiswa kwema munenge muchishaya mukana wekukaunda zvichitaurwa nevamwe vari kuda kuraenda kurandisa zvizhinji zvezimbabwe. Vakunyeperwa vamwe kunzi nekuti takutora mifananidzo yenyu tichazoziva kuti mavhota papi, nekuti tatora mafingerprint enyu tichazoziva nokuti tabata balozeba tichaziva tovavhotera papi. Ndo dzimwe nyaya dzatinongozwa dzichiita.
Hatina kukwanisa kuzwa divi rezeki panyaya iyi, asi zvichitevera kuongororwa kwakaitwa michina yebvr kubva kukambani yekugermany nechina, vezek vakatoendesa magwaro ekuti vanoda kushanda nekambani ipi kune vestate procurement board avo vanove vane mvumo yekutora danho rekupedzisera panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.